izo izo mutambo zvisikira izvo tanga tiri kukoro nechini yakingi chari vari kutononokerwa vari kuda kuuya kuita shamwari nesu patanga tiri kukoro nechini ikoko takasvika kucommonwealth tagara pasi namai vanotungamira commonwealth nyika dzese dziri mucommonwealth kunze kweyatinoti abc munezuva abc ndiyo australia britain necanada ndodza dzasara dzeka vamwe vese vari kuti zimbabwe yatononoka ngaiuye kucommonwealth which is why ndakaisa ripoti yecommonwealth eda kuti nyikaicheki read it carefully muchaona kuti there is much more than the so called negative comments and I would never even consider the net negative
nechikonzero chei
kana tichiinvaita vanhu kuti vazoongorora maelections yedu tichikova kuti tiwane pfungwa dzekuti how can we improve our democracy so they are making recommendations and because recommendations are based on certain shortcomings they have noticed kune vane pfungwa dzisiri dziri negative vanoona pakatokuti it's a rejection yamaelections aiwa every observer mission must make recommendations which they think if taken into consideration will improve the democratic performance and standards of a nation under observation. So, recommendations should not be seen as a rejection and should not be seen as standing in the way of good relations between a country under observation and those it seeks to relate to in the future. Saka siye amataura iyi, utsutsu hwamaburisa hukanyaya iyi, hutazvinhuta zvinoita zvenyu, paunouya kumusha, vauya zvako kunhurudzoro uchaona kuti unenge uchiona nyika inenge ine shamwari dzikuramba dzichingokura dzichikura nekuda kwekuti zimbabwe inochiremerera globally but also kuchikura nekuda kwekuti zimbabwe ine tunhu twayo tiri pamusoro pevhu tunhu tiri pasi pevhu tunodikwa nevamwe dambudziko redu ndeyekuti shamwari dzatiri kutsvaka idzi dzichazokanganisa zvinhu zvedu zviwanika zvedu zvatinazvo takapiwa nayave so haaikokoko mukatya zvenyu takasunga neutaro
ko paukama neamerica apa tiri kuona kuti panenge pane kukandirana makobvu nematete zviri kufamba sei
well isi mukatarisa policy yedu yeon foreign relations yakataurwa napresident ine mazwi mashomashoma anoti muchirungu an enemy to none and a friend to all kubvira kuti hatina muvengi tinotsvaga ushamwari nepasi rose iwewo ukangozvitsaura ukada kuva muvengi wedu kugona murove kumutamwe mwana kuti adzika handiti zvinokurise ndeyekuti tine vana hevatoda kuti vazhandwe nemurove handimu kuti tiri pachinhano ichocho kana america ichifunga kuti inobatsirwa muukama hwayo nezimbabwe nekuramba kuramba yakaita mashandikongonya nesu ndo zvavada hatingavakombi kuti vatibeiwe vatikapii asi zvine muperedzero wazvowo zvitareva kuti isusu tichavabatewo nezvigumi